manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 7, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mitengo tikuiona asi mitengo imwe fodya tisikuiona kutengwa zvakanaka. Fodya inorwadza kurima. Tirikutarisira mitengo yakanaka ndosaka tauya. Toda kunobhadhara vanhu vakatishandira. Saka tirikutarisira mutengo wakanaka pafodya.
Misika yefodya yovhurwa nhasi varimi vachigunun'una nemitengo yanga iri pasi.
Kurongwa ndevekuti kurara kunyaradzo musi wechitatu nechina. Marara kuti kwashira wozumbukira musi wechishanu mangwanani kuendera pamutare. Mangwanani echishanu tivanosumuka kuenda kuti mutare kuti vaenda kurazwa.
Mutumbi wamufundisi Isaac Mapipi maoko matanda wasvika muZimbabwe nhasi kuitira kuti uzoradzikwe kuOld Mutare.
Ndoda kukumikidzira veVOA kuti varambe vakasumudza mureza wekuti munhu wese muZimbabwe awane mashoko akanaka, mashoko akapepetwa zvakanaka, mashoko akabatwa neumizha kuti iyo vana veZimbabwe vakwanise kuwana pundutso. Zvakare tinotaura tichiti VOA makorokoto makurusa, rambai makatsika pamakatsika padonzvo rekufambiswa kumashoko.
Zvirongwa zveStudio 7 zveShona neNdebele zvinosvitsa makore gumi nemasere nhasi zvichitepfenyura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Misika yefodya yavhurwa nhasi varimi vachigunun'una nemitengo yanga iri pasi pamwe nedanho rehurumende rekuti vabhadharwe zvikamu makumi matatu nemari yekunze, kunyange hazvo ivo vaida kupiwa zvikamu makumi masere kubva muzana pamari yavanenge vatengesa fodya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura mwaka wekutengesa fodya gore rino pamusika weTobacco Sales Floor, gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka vati fodya yaunzwa nevarimi yakanaka chose uye vanotarisira kuti ichatengwa nemitengo inofadza varimi. Asi izvi handizvo zvaitika nekuti kirogiramu rekutanga ratengwa nemadhora mana nemasendi makumi matatu ekuAmerica, izvo zvisina kufadza varimi. Mumwe murimi vaRobson Katie vekwakazangara rekukaroi vati misika yavhura mitengo yakadzikira pane zvavange vakatarisira.
Mutengo uripo pane dzimwe fodyawo dziri kuratidza kuti ndedzepamusoro, mapurisi acho anenge achiri nani, but pane dzimwe dzacho mamwe mapurisi acho anenge akatitsikiri.
Amai Kudzai Butai avo vave nemakore gumi nemashanu vachiri mafodya kukaroi ndemumwe asina kufara nemitengo yange iri kumisika nhasi.
Mitengo tikuiona asi mitengo imwe fodya tisikuiona kutengwa zvakanaka. Fodya inorwadza kurima. Tirikutarisira mitengo yakanaka ndosaka tauya. Toda kunobhadhara vanhu vakatishandira. Saka tirikutarisira mutengo wakanaka pafodya.
Sachigaro weboard reTobacco Industries Marketing Board vaPat Devenish vati gore rino varimi vachabhadharwa zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nemari yekunze kubva pazvikamu makumi mashanu kubva muzana gore rapfuura. Asi varimi havana kufara nazvo vachiti zvinhu zvizhinji zvavanoshandisa pakurima vanoshandisa mari yekunze uye vanoda kuti vapiwe zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari iyi ari madhora ekuAmerica. Amai Butai vati vanoda mari yekuAmerica yakawanda nekuti ndiyo yave kushandiswa pane kutenga nekutengeswa kwezvinhu zvese munyika.
Ishoma mari iyoyo, tikuda mari yakawanda emaUS sekuti ndo inochengeteka. Ndoinotenga, soro munhu achida kunotenga mombe kumushamutenga neUS.
Vamasuka vati hurumende inoziva matambudziko akatarisana nevarimi uye vanoda kuti goho refodya riwedzerwe kubva pamakirogiramu mamiriyoni mazana maviri pari zvino kusvika pamamiriyoni mazana matatu gore rega rega. Asi vati izvi zvinofanira kuitwa pachishandiswa mari yemuno, kwete kushandisa mari yekunze sezviri kuitika pari zvino.
Zvokutanga tinoda kuona kuti fodya yakawanda irimwe kubva pa 200 million kilograms kusvika pa 300 million kilograms. Tinodawo kuona isusu kuti mari yomuno ishandiswe pakurimisa fodya, kwete zvatiri kuita mazuva ano zvokuti tinoti mari yokunze ndiyatava kushandisa muno.
VaDevenish vati kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kurima fodya munyika huri kuwedzera, paita dambudziko guru rekuti vazhinji vari kuomesa fodya yavo nekuparadza miti nemasango. Vati nekuda kwaizvozvo makambani akawanda ekunze anogadzira fodya yekuputa akatovayambira kuti acharega kutenga fodya yemuZimbabwe kana izvi zvikaramba zvichiitika. Asi vamasuka vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave kugadziriswa nemuteri wetobacco levy uyo unosungira kuti varimi vefodya vadyare miti yekushandisa pakuomesa fodya yavo kwete kuparadza masango.
Izvozvo industry vakatoona kuti kare kare ngatiite chinonzi tobacco levy inobatsira afforestation, ivo vanotengawo fodya vakabatana vakaita Sustainable Forestry Association yokuti vakwanise kusima miti. Isu tinokurudzira varimi chose kuti vasashandisa miti asi kuti vashandise marasha nezvimwewo zvakadero. Pari zvimwe zvatiri kuita ndezvokuti ivo madhirihora avo anofanira kuti avandudzwe kuti ashandisewo moto mushoma. Zvinotibatsira izvozvo.
Fodya inounza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvese, uye gore rapera chete yakaunza munyika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi masere nemaviri emadhora ekuAmerica. Gore rino inotarisirwa kuunza mari yakawanda kudarika apa, sezvo uwandu hwevarimi vefodya hwakawedzera kubva pa 145,625 kusvika pa 147,000. 931. Vamasuka vati hurumende inotarisira kuti TIMB ichavandudza mabasa ekurimwa kwefodya munyika pamwe nezvimwe zvinogadzirwa kubva mufodya kuti nyika iwane mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kubva kuindustry iyi gore rega rega. Pane misika mitatu yavhurwa nhasi inoti TSF, Boka Tobacco Flows nePremier Tobacco Flows. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International raburitsa gwaro nhasi riri kupomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekuponda vanhu gumi munguva ino apo pasi rose riri kurwisana nedenda reCOVID-19. Gwaro iri, iro rakanzi 2020-21, The State of the World's Human Rights, riri kutarisa mamiriro akaita kodzero dzevanhu munyika dzepasi rino. Vanonzi vakaurayiwa vachinzi vatyora mitemo yeCOVID-19 vanosanganisira Bekani Moyo wekuSlobela, Levison Moyo naPaul Munakopa vekuBulawayo, kanzura weMDC Alliance vaLavender Chiwaya uye vaMazwi Ndlovu vanofungidzirwa kuti vakapondwa nevatsigiri vebato reZANU-PF kuPlumtree mushure mekunge vabvunza kuti sei nhengo dzemapato anopikisa dzainyimwa chikafu. Amnesty International iri kupomerawo hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekutumira mauto vasori nemapurisa kunombunyikidza vanhu uye kuita vamwe kafira mberi ichihwanda nerekuti iri kurwisa chirwere cheCOVID-19. Vamwe vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa vanosanganisira Mukoma Nemunin'ina Nokutula naTombizodwa Mpofu vekuBulawayo, avo vakabatwa nemapurisa vaenda kunotengera vana vavo chikafu chekudya. Gwaro iri rinotaurawo nezvekupambwa nekutochwa kwemudzidzi Tawanda Muchehiwa uye kwemumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vechidiki veMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Vasori vari kunzi ndeveFerret Team ndivo vari kupomerwa mhosva dzekupamba nekuita vanhu vakawanda akafira mberi. Vatori venhau vanonzi vari kumbunyikidzwawo nehurumende. Gwaro iri riri kuuya apo dare reSenate ratambira kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ripe mutungamiri wenyika masimba ekusarudza vatongi vakuru vematare pasina kuti vambopepetwe nedare reparamende kana Judiciary Service Commission. vanorwira kodzero dzevanhu vanoti izvi zvinopa mutungamiri wenyika masimba akawandisa. Asi gurukota rinorana nezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti bumbero remitemo rinoda kupota richikwenenzverwa pavanofunga kuti pakakanganiswa. Masenata MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora akabatana nezanupf mukutambira mutemo uyu. Hurumende inowanzorambawo nyaya yekuti inotyora kodzero dzevanhu ichiti zvinoitwa nehurumende dzekunze kuda kuisvibisa. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vavimbisa kuti padivi rehurumende panyaya yegwaro reAmnesty International, asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai Bere, avo vati vanowirirana nezviri kutaurwa neAmnesty International.
Ndinobvumirana naro izvi takasanganawo nazvo mumamembers edu kuti muno munyika COVID-19 yaishandiswa senzira yekuvanza kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mucharangarira nhau yaLevison Ncube akaurawa nemapurisa kuBulawayo achipomerwa mhosva yekunzi iye atyora malockdown regulations. Saka kwatiri isu the COVID-19 crisis yakavawo human rights crisis.
Ko sei muchidaro?
Nekuti vanhu vazhinji vakarasikirwa neupenyu. Mukataura nemunhuwo zvake panguva yatakasangana nayo necovid-19, muchatoona kuti vanhu vazhinji chakavarwadza harisi denda recovid-19. Vanhu vazhinji vakarwadziwa nematano akatorwa nehurumende kurwisana necovid-19. Zvikuru sei ayo matano aitovatorera kodzero dzavo kunyangwe zvanga zvisinei necovid-19.
Munga pamuenzaniso,
vakaita sei vavo vairohwa nemapurisa, vaishungurudzwa nemauto, maactivists vainotenderwa mutorongo, nemavenda vakatorerwa malivelihoods avo. Mucharangarira kuti kunyange hurumende yakatotumira zvekare mabulldozer kuenda kunopwanya mamwe mainformal settlements nemainformal markets munguva yecovid-19.
Ko munoonawo sei nyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ripe mutungamiri wenyika masimba ekudoma vakuru vematare?
Iyi amendment inotidzosera kumashure zvikuru sei panyaya dzekufambisa mberi zvekodzero dzevanhu uye zvekutongwa kwakanaka kwenyika. Chekutanga, as a matter of principle, tinoona zviri zvinhu zvakaipa kuti constitution yedu ichiri chana chicheche, isati yambodi, tisati tapedza kualaina mitemo yatinayo neconstitution, tatotanga zvekare kutora matemo kupaza-paza constitution iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai Bere vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti vanhu vose vabva zera vachange vobayiwa nhomba kutanga musi wa19 kubvumbi, asi vakayambira kuti America haisati yabuda mudambudziko rechirwere checovid-19. China iri kupomera America mhosva yekuita zvematongerwo enyika munyaya dzemitambo. Izvi zvinotevera mashoko eAmerica ekuti icharamwa kupinda muBeijing Olympics uye ichakurudzira matsawira ayo kuti asapinde muurongwa huri kufanira kuitwa kuChina. Mutumbi wamufundisi Isaac Mapipi, maoko matanda veUnited Methodist Church, avo vakashaya musi wa27 kukadzi kuAtlanta mudunhu reGeorgia muAmerica, wasvika kumusha nhasi masikati uchizotarisirwa kuradzikwa nemusi wechishanu kumarinda ekuOld Mutare. Mutauriri wemhuri vari mwanakomana wamufundisi maoko matanda vashongedzai maoko matanda vanoti mutumbi waReverend wakaperekedzwa nemudzimai wavo amai maoko matanda Uye vabatana nemwanakomana wao mukuru vasamwe maoko matanda au vabvawo kuBritain vachienda kumusha kunoradzika baba vavo. Mutumbi unonzi ucharara kumba yerunyararo yenyaradzo funeral home muHarare nhasi nemangwana uchizotakurwa mangwanani yechishanu kuenda kwaMutare. Mukuru wekereke United Methodist Church Bishop Eben Kanukai Niwatiwa ndivo vanotarisirwa kutungamira rusando rwemusi wechishanu. Mufundisi maoko matanda vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu. Vakasiya mudzimai nevana vapfumbamwe uye vazukuru vakawanda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashongedzai maoko matanda kuti tinzwe nezveurongwa hwekuradzikwa kwaReverend maoko matanda.
Urongwa ndewekuti urara kunyaradzo musi wechitatu nechina. Marara ndimaoni kwachirara wozomukira musi wechishanu mangwanani kuenda kwaMutare. Mangwanani yechishanu ndipo anosimuka kuenda kuti Mutare kuti vaende kunorazwa. Saka vanhu wese vanenge vachida kubata muoko wacho wemhuri vari kusangana kumba kwehanzvadzi yangu vanogara kuCranbourne. Sepamusana peCovid kungori kwevanoshimashima vanokwanisa kuuya vachiungana musi wechishanu senda sevanotaura kwavasisumuka vaenda kwaMutare kuti redu vasvikire sevhisi rusando rwemusi wechishanu paOld Mutare Mission. Unenge kwechitwa miliona bishopu wenu Bishop Niwatiwa.
Ndiani vakakwanisa kunge vachiperekedza mutumbi waReverend kuenda kumusha?
Tese taida kuenda wasi nenyaya yeCovid. Takashaya mavhaksini tangasati takwanisa kutaona asi mukoma wedu mukuru mumba ndiye baba wemba Samuel Moko Matanda ari kuUK ndiye anikwanisa kuenda. Akasumuka musi wechipiri anasvikira nawo pamwe chete naamai kuZimbabwe panhambo imwe chete iyoyo kuma12 dzemasikati kubva kubatsirana kuti ofambisa urongwa sei wari kuHarare kwacho.
Matu acho aradzikwa kuOld Mutare, urongwa hweko hwakamirawo sei?
Old Mutare ndiko kuno kana uri mufundisi weMethodist, Shinedi Methodist, vafundisi vazhinji vanoda zvavo kuti kana vashaika vanekwanisa kuradzikwa kwavanoda kugara kana kuti kuenda kuOld Mutare. Saka vafundisi vazhinji vanotsarudza kuenda kuOld Mutare kuti varadzikweko. Asi urongwa choriko ndewekuti kune rusando rwemangwanani kumateni dzemangwanani paOld Mutare Mission ruchange ruchitungamirwa naBishop Niwatiwa. Pachava newo kutaura kwakawanda, vanhu vakawanda vanenge vachitaura. Kana zvapera pachazovawo nekudya kuriko kwoshama variko kana vamwe vabva kudya kubvanda kunoradza baba paOld Mutare pacho. Pandambwe dza12 ndipo vanenge kuradzwa. Asi handizivi kuti neprogramu yavo vanozvikwanisa here kuti vazviite in 2 hours here kuti vakwanise kuita rusando nekudya nekuvaradza nhambo iyoyo. Asi nonzo nderekuti vange varadzwa kumatrop dzemasikati.
Imi semutauriri wemhuri, ndeapi mashoko ekuonekana namufundisi maoko matanda amungapira vana veZimbabwe?
Isusu kuno kuAmerica ndakamirira mhuri yese kuno varora nevanengina nevakwasha nehanzvadzi tichiri kushuwa baba nekuti vanganga vaine upenyu hwavo vanga vakazadza mhuri yese. Saka isusu tiri kuti kune mhuri yekuZimbabwe iriko vari muchechi yamana shamwari basa ramo maoko menyu rekuti muradzike baba. Basa ramo maoko menyu kuti munyaradze mbuya maoko matanda variko nemukoma wangu ariko. Tichitomutendai nese mwari kubata basa rekuti baba waradzwe nekuonekana nesu. Isusu kunogo tichirambawo tichindovamirira nekuporawo umbo hwavo hwevakatisiyira kunoko.
Avo vanga vari vashongedzai maoko matanda vari parunare kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Veruzhinji vari kurumbidza nepfenyuro yeStudio 7 shona nekusvitsa kwayaita nhasi makore gumi nemasere ichitepfenyura vachiti Studio 7 inepfenyuro inokoshesa mashoko echokwadi mukutepfenyura kwayo isina divi rainorerekera. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mumwe mutereri weStudio 7 vamoyo wati diangirai varumbidza nepfenyuro iyi vachiti inotevenyura zvine unyanzvi pamwe nekubudisa mashoko echokwadi.
Mashandira inoita ino haina side. And kazvinje chireporter ino reporter zvinhu chaizvo izvo kuti ndopatinowana news dzechokwadi. News dziri dzemanyepo ndopatinonyanya kuzvitora ipapa ngekuti vakutepfenyura zvine unyanzvi.
Vaangirai vatiwo mune ramangwana vangafara zvikuru kana Studio 7 ikaitawo chivhitivhiti muZimbabwe.
Hatizi kuti ingaita sei kuti inge ine TV imo sekuti tina tichinyatsa kuona zvimweni zvinhu zvinenge chiripoti tichizvitarisa pamatv kana kuti pane zvimwe zvivhitivhiti. I think ndo zvataida kuti itiwedzere but Studio 7 iri kubatsira zvakanyanyanya.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe kana kuti Misa Zimbabwe vatavani moyo vatiwo nepfenyuro iyi inobatsira zvakanyanya zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviite sarudzo mushure mekuwana ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika. Vamoyo vatiwo apo nyika iri kunetsekana nedenda recovid-19 vanoda kuti Studio 7 irambewo ichipakurira veruzhinji ruzivo nedzidziso.
Chatinokurudzira isu zvikuru saseMisa ndechekuti parambe pakabatwa donzvo rekusumudzira kufamba kwemashoko, parambe pakabatwa donzvo rekuti vana veZimbabwe vose vakwanise kunge vachiwana masaisai kubva kumusha mukuru. Tichitarisira kuti ramangwana rinenge rakamira sei, semuzvamunoonawo kuti mumwaka wedenda tinoda kukumikidzira veVOA kuti varambe vakasumudza mureza wekuti munhu wese wemuZimbabwe awane mashoko akanaka, mashoko akapepetwa zvakanaka, mashoko akabatwa neumizha kuti iyo vana veZimbabwe vakwanise kuwana pundutso. Zvakare tinotaura tichiti VOA makorokoto makurusa, rambai makatsika pamakatsika padonzvo rekufambiswa kumashoko.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatenda oStudio 7 vachiti yabatsira budiriro munyika kuburikidza nekutepfenyura isina kwayakarerekera uye ichibudisa pfungwa dzemunhu wese zvisinei nebato rezvematongerwo enyika raanotsigira.
Tinoona kuuya kweStudio 7 nekubatsira kwairi kuita macommunities kusvitsa shoko. Chakakosha muupenyu kuti vanhu vazive chokwadi, chakakosha kuti mashoko akanaka asvike kuvanhu, vanhu vanzwe chokwadi chiri kuitika mumativi mana enyika. Saka isu seMDC Alliance tinogamuchira nekukorokotedza zvakanyanya VOA Shona nekutefenyura kwaaita munyika yeZimbabwe nekutefenyura kwairi kuita pasi rose kuti vana veZimbabwe vanzwe chokwadi, vanzwe mashoko chaiwo chaiwo anobuda muvanhu vane tarisiro yekuti nyika ifambire mberi.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti vabuda pane fenyuro iyi kakawanda. Vamangwana vatiwo Studio 7 inefenyuro inoshanda zvakanaka ichiremekedza zvinotarisirwa kubva kuvapepeti venhau.
Ndaibuda paStudio 7 kwenguva yakati rebei. Chikuru chandakanyanyoona pavari kubvira mazuva vachimbonzi Pirate Station, tichibva ipapo tizopinda mudispensation yekuti tinogamuchira mafambiro amashoko kubva kune vese vese, vachiisawo maripota akawanda wanda munomu zviri pamurao. Tingati muchirungu vari professional.
Vamangwana vati hurumende yevaEmerson Mnangagwa yakabvumidza kuti nepfenyuro iyi ishande zvayakasununguka munyika. Vakatiwo vanofadzwa nekuti nepfenyuro iyi yakapa mabasa kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Takangovati huyai mushande, vakauya vakatiti toda kuchitumbura bhiro muZimbabwe. Tikati hapana chinokutadzisai hama tanhu acho ndaayayaya mukadaro zvinovhura ndobva vazomboti zii vakadaro. Saka hatizivi kuti chikonzero chii but hanzi nimwe kushandako zvinova zvakanaka zvinoita kuti vano vari kupa mabasa kuzvizvarwa zveZimbabwe zvotepfenyurawo nerurimi rwamai zvotepfenyurawo kunzvimbo dziri kure. Tinoshukudza isu Chirongwa
cheStudio 7 Shona, icho chakaparurwa musi mumwe chete nechirongwa cheStudio 7 Ndebele, chakatanga kutefenyurwa musi wa7 Kubvumbi mugore ra2003, vashamarari vari mushakabvu Karol Gombakomba naChampion Chigwedu, mupepeti mukuru ari Ray Choto, vari muWashington DC. Vatori venhau vaive muZimbabwe vaisanganisira Blessing Zulu, Rashid Mukundu, Mushakabvu Tendai Ndemera, Michael Kariati, Godwin Mangujka, Lloyd Moyo, Thomas Chiripasi, Plaxedes Jeremiah, Brenda Moyo, uye Basildon Peter ari muSouth Africa. Chirongwa cheStudio 7 Ndebele chaive nevatori venhau vanoti Chris Gande, Brenda Moyo naPraxedes Jeremiah. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Misika yefodya yavhurwa nhasi varimi vachigunununa nemitengo yanga iri pasi. Mutumbi wamufundisi Isaac Mapipi maoko matanda wasvika muZimbabwe nhasi kuitira kuti uzoradzikwe kuOld Mutare. Zvirongwa zveStudio 7 Shona neNdebele zvinosvitsa makore gumi nemasere nhasi zvichitepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, nchiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsiNdebele.